nezuro takanga chiri kuwadzana tichida isusu kuti tiongorore kuti Harare province yofamba sei. Saka we did an oversight nekuti hatina kukwanisa kunotora tsamba clearance letter nekuti takanga tachakonfuzika nepapota nemopa plan. As a voluntary group hatina kufungidzira kuti pangadiwe tsamba neushoma hwatanga tiinahwo ihwohwo. Magurupu atanga tiri isusu tinodaira kuti makanga muine vachenjesi vakanga varimo vaita copy and paste zvese zvatataura madirection kwatiri kuenda kwatiriita sei kucid law and order dobva yapa directed tukuwadzana kuti tizoshuba nekuti tichisvika ipapo vamwe vedu vaitokwanisa nemazita pavaidzikira asi hatina kunge zvapinda mupfungwa asi pave pamba tarenda pakati ndopatakaona poisi tichisvika pagedhi.
Makasvikobhadhara faini mukaburiswa here muusungwa?
Hatina kukwanisa kubuda muusungwa pakanzi bhuku remafaini harisi kuonekwa, motozomirira kusvika mangwana makuseni. Zvechokwadiwo offside charge vadzoka makuseni vakatotiti makunoza kubasa nerichenda vakomana uyai mubhadhare mari dzenyu hatimapurisa tikaenda kunyukutikano kajara mari dzedu vakati chiendai zvaenyu.
Saka mabvuma kuti makapara mhosva, hazvisi kukanganisa here mune ramangwana?
Ndo zvazvinoita paresolution yega yega mukoma jonga because hatina kunge taziva we explained our side kuti posa nechakatikurazivanhu faibe hatina kunge taziva kuti inoda tsamba yekuungana ndopavazotekisirira kuti chero uri parufu chero uri pamuchato chero kuchiita pati inodiwa.
Tiri kuona hurumende yakayambira vanhu vainoti vane urongwa hwekuda kukanganisa kugadzikana kwenyika. Imi zvii zvamuri kuitawo sesangano tichinzwa yambiro yehurumende?
Pabarisisi tinobatwa pakuti mukatarisa maleaders edu vanoti vajobsana nevana masaraure tinoziva ushindi hwavo nembiri dzavo dzekumirira kodzero vachinge vari munana tripe c inova iri kuadvoketa pakuti sadhaki titaridheze kuvhotwa kwakanga kwakaitwa gore riya. Isusu tiri kuti izvozvo ngazviitwe negwara kwaro zvitedzerwe zviremba kwayo zvakaitika kumashure. Saka tinoti vanokwanisa kuzviita ngavazviite negwara kwaro vachitedzera mutemo wenyika nekuti mutemo hurumende iripo ndoiripo.